Dunno.
XYXYXYZ.
Demento. Nangoti XYZ. Rudo vaviri uri wana pana jet. Ano zvigona edanga uye bet. Ndatenga kalenda ndiri kusimbisa madet. Asikana zvapera, zvapera. Usafaite chingwa zvinatera. Iko katika kekuda kufixa. Wawasiyana naye murudo kaneka kuzvinyepera. Chenjera kuzviviringira life yako nekuda kupowa ma ex. Unenge uchapera mari nemabhanduru uchida kupowa ma ex.
Ita move on, move on. Bunza why? Kuramba uri zindi icho chigai. Ita move on, move on. Bunza why? Shekupindura na zvinozotipe inai.
Beta ubunza ex why uri zindi. Why? Why? Kana kumbanditiwo yesi naichi. Why? Why? Hongo taka tukana, tukana.
Why?
Doku bata bukana, bukana.
Why?
Gati zive itika wana mukana. Chisinga pere mupenyu wapana. Saka marambana, apadi kushanda my feelings. Tiripa maticha eru, doto pa matichings. Charamba nisavanu, kanya yeke chiting. Rudor noda kukuchidziru, wase moto mukichen. Vachata zvekurovana, dubo kisen. Zobaya moyo wangu ini juja kisen. Murudo, hamudi, hukeputen. Ziyaji keputeni. Unogona kuita stress, oita sedi munu. Oda kuti zvinzi ex, ndiye bedi munu. Wava kushamba za zvamai, itira na muchata nana. Muchizvire koda muma bedirumu.
Saka iwewe, why did you block my number? Ndakaedza kuzifonera zichiramba. Ndaizviziva tichatamba. Songa 7 numbers angu kuti plamba.
Beta ubunza ex, why uri zii? Why, why? Kana kumbanditiwo yesi naichi. Why, why? Hongu taka tukana, tukana.
Why?
Doku bata bukana, bukana.
Why?
Gati zive itika wana mukana. Chisinga pere mupenyu wapana.
Chingo mutiwo alise imuni wako. Andina kutombo kuvenga iwe chako. Kudara takaita ma fight but ava right. Ndakango kurambira unu wako. Asichina iex. Ako kuzongo tizi yx. Ndaka penza sera kukunyore razi buku. Ukasa reply did you see my text. Urise utano alise ima wex. Chinonzi chino kangano idemo ere ex. Let's just be friends the opposite sex. Pangwe jino laster let's try it first.
Chonjera kuzviviringira life yako nekuda kupowa ma ex. Unenge uchapera mari nemabhanduru uchida kupowa ma ex.
Ita move on, move on. Bunza why? Kuramba uri zindi icho chigai. Ita move on, move on. Bunza why? Shekupindura na zvinozotipe inai.
Beta ubunza ex why uri zii.
Why? Why?
Kana kumbanditiwo yesi naichi.
Why?
Hongu taka tukana, tukana.
Why?
Doku bata bukana, bukana.
Why?
Gati zive itika wana mukana. Chisinga pere mupenyu wapana.